A very good evening, Zimbabwe. This Thursday, October the 15th, 2020. Welcome to Live Talk. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic currently ravaging the whole world, including Zimbabwe.
Yes, in Zimbabwe, we're looking at 231 deaths and 8,055 cases. This is after the Ministry of Health recorded 19 new cases and one death over the past 48 hours. And there's a promising number of recovering cases. And when we look at these figures, they seem to be declining. Although in other countries other than Zimbabwe, we're looking at the US, we're looking at the UK, the cases seem to be rising.
Yes, and when we look at the global figures currently, Johns Hopkins University, based here in the United States, says that there are over 38 million COVID-19 positive cases globally, with 1 million deaths. And in the United States, where we're broadcasting from currently, we have 7.9, nearly 8 million COVID-19 positive cases with 216,000 deaths currently being reported. So these are some of the figures that we're seeing coming out of the global scene and also here in the United States. Star.
Yes, Marv, and as we are talking today, it's International Rural Women's Day, and we've seen several human rights organizations calling for the upliftment of women in rural areas through some gender responsive investment, because women are facing a lot of problems during this COVID-19 pandemic. And this year's theme is Building Rural Women's Resilience in the Wake of COVID-19, which shows that many governments and communities will be looking into this issue to uplift women, because we have seen the call to create awareness of rural women's struggles, their needs, and sustainability of rural households and communities. Mm-hmm. And some people in rural areas say they haven't been equipped with the adequate knowledge to protect themselves against COVID-19. So this is what we'll also be looking at, and hoping we'll get our experts, the women leaders, in the upliftment of women.
Mm-hmm. Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu zuva remadzimai ekumaruva. Tiri kutarisa isu zviri kuitika kumadzimai ekumaruva panguva ino yeCOVID-19. Tinoona madzimai akawanda vari kuti ivo vari kutarisana nezvemhinga mupinyi zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira izvo kusawana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kunge vachirwisa denda irori reCOVID-19. Uye zvakare vari kutaura ivo kuti zvimwe zvinhu zvakadai sekodzero dzemadzimai vangave vari vekumaruva nekumwewo dziri kuwanikwa idzo panguva ino yeCOVID-19 dzichiwanikwa dzichityorwa. Saka ndo zvimwe zvatiange tiri kutarisa kuti zvakamira sei nyanya panyaya yekubatwa kwemadzimai ekumaruva, kuti vari kuwana here zvikwanisiro, uyezve kuti kodzero dzavo dziri kuwanikwa here dzichiwanikwa idzo yatingatiye kuti dzichirespektwa nevavo vagari vemunzvimbo idzodzi. Tinotarisa zvakare kuti pasi rose neZimbabwe vakange vari kurangarira zuva remwanasikana nemusi wesvondo wapfuura, rinozivikana iro rokunzi International Day of the Girl Child. Saka zvizhinji zviri kuitika panguva iyo ino, uyezve tichange tiri kuzeya nevanyarikani vedu kuti vanoona sei zviri kuitika munyaya iyoyi yemabatirwo ari kuitwa kodzero dzemadzimai. Star.
Yebo ke, namhlanje ke sikhangela udubo olubhekane labesifazana emhlabeni jikelele. Sikhangela ukuthi abaningi balwisana legcikwane leCOVID-19. Yebo ke, siyabona ukuthi njalo emhlabeni jikelele igcikwane leli selihlasele abantu abaningi abedlula izigidi ezingamathumi ezizinkulungwane ezingamathumi amathathu sinkhlapha ke sikhuluma nge 38,599,508 cases njalo selibulele ke abantu abedlula isigidi esisodwa sibona njalo ukuthi eZimbabwe sebengamakhulu amabili 231 ababulewe leli gcikwane kwathi abahlaselwe yilo sebe zinkulungwane ezisichiyagalombili ke zikedlula lelo nani i-8,055 litsho njalo ke ugatsha lwezempilakahle embikweni eliwethula nsuku zonke sikhangela njalo ukuthi lamuhla lelanga lokunanza amalungelo abesifazane singathi thina yi-International Women's Day rural yikho ke kukhangelwa abesifazane lapha abahlala emaphandleni labo kukhanya kuningi okubahluphayo okungafani nalaba abanye babo abasemadolobheni njalo umhlonitsha wethu wokuqala esiza kukhuluma laye lapha ngunkosikazi Juliet Nkiwane wenhlanganiso elwela ke amalungelo abesifazana ye-Women Development Association of Zimbabwe yena ke usebenza kakhulu nabesifazana emaphandleni lapha nendaweni eziningi sake sikhulume laye nje kuyona la umsakazo esitshela ngehlelo eziningi siyakwamukela kuhlelo nkosikazi Nkiwane. Ye, kodwa esingathi ivolume kuphansi kakhulu liyangizwa kodwa ye hayi sokungani kuyezwakala mbijana kathesi ye siyabona ukuthi lamhla lilanga ke lokunanza amalungelo abesifazana emaphandleni njengenhlanganiso lingasichasela ukuthi kuyini eselikwenzile ukuthi linanzeleli la
thina njengoda zisithandekile sithe izolo mhla ka-14 sabuthana nama-members ethu sikhumbula sikhumbuzana sifundisana ngaleli langa njalo sijabulela ukuthi njengabomama bemakhaya kuningi esikwenzayo iningi contribution esiyenzayo ku-economy naku-society nge-general lapho esihlezi khona lelizweni nge-general.
Yebo ke singathi ke ngesingisi what exactly did you do to commemorate this day as an organization?
What we did, we invited groups. We have a number of groups, so we invited each group to send one or two representatives to bring their produce. Some are doing basketry, some are doing dolls, some are doing garden, they are doing a number. Some are even going to Messina to order buying and selling. Now that we did not have Messina, they're buying around. We have China shops, we have shops, Messina shops in the country. So they're ordering goods and selling in the communities. So we requested them to bring their produces and sell among each other. Each group would buy for its members who are not there. So we were not really forcing, but encouraging groups to buy goods from other groups so that they benefit economically.
Yes, and so did the women come in their large numbers, and what products did they bring to the event?
Not really in their numbers. Usually, you usually have a large group of people when we have such commemorations, like at times we clock 400. But this year, because of the COVID-19, we had to be COVID compliant, and we requested only 30 groups to send in their members. So we were 35 in number, including our staff members.
Yes, and what products are we talking about here, which the women produce themselves and, you know, trade it?
They bought things like doils, chair beds, craft work like mats, basketry, a lot. What they do in their gardens, garden produce.
Okay. Yebo ke ungasichaze ukuthi abesifazana laba kuyini abakulethileyo kulo umcimbi ukuze njalo babuye ngokunengi babo yini kukanti ilanga lelili nanze njani sibona ukuthi kule COVID-19 abantu kumele bengasondelelani ukuthi bethelela
ngenxa ye-COVID-19 lonyaka sibe balutshana kakhulu. Nxa unanzelela thina eminyakeni ngenyeodazi nxa sisiba le mcimbi enje siba ngamakhulu sibili enxa kwesi sikhathi sifika amakhulu amane kodwa lo nyaka ngenxa yokuthi i-COVID imithetho kahulumende ithi abantu babe less than 50 nxa lilo mcimbi sacela amagruphu ethu ukuthi igruphu nganye nganye ithumele umuntu oyedwa kumbe ababili abuye lezinto abazithungayo. Babuyile-ke labomadoyilabo izingcebethu amamethi ama-chairbags nalokhu ababenze ezingadini kwathi laba abayenza i-buying and selling babuya lezinto abazithengisayo kwathi laba abenza o-bakery babuya labomascones labomakhekhe bekuthengisa nje sikhonapha emcimbini wethu. So in number abantu kube amagrupu angu-30 besiwanxusile la kwasekuthiwa le-staff sethu saba ngu-35 asibanga baningi kodwa injongo yethu ihambile yesibili.
Hayi kuhle kuyezwakala, siyabonga kakhulu.
VOA Africa in Zimbabwe has moved to a new satellite. Listeners can now find us on SES5 band and C-band transponders. Continue counting on us for the latest news, music, sports, and more. Now with a better signal and a better sound. VOA Africa in Zimbabwe, your best source for news and information.
Aiwa, tinokuchingamidza ipachirongwa. Regaiti mbonzwa, zviri kutarisana nemamwe madzimai vari kwarusa petinokuchingamidza ipachirongwa sisi
Kristina.
Wema. Mugati tsananguriro kuti zvii zviri kutarisana nemadzimai vari kumaruwa ikoko kwamuri kwarusapi.
Madzimai especially madzimai vechidiki vachine vana vachiri kuenda kuzvikoro vari kunyanya kusaranyika nechallenje yekuti vari kunyanya kuita overworking yakanyanya kushandira mhuri dzavo especially kumakurima nguva yekurima vanonge vari kusafa kuti vaonekwa vari kurima kuti vaone kumaricho kuti vaendese vana kuzvikoro. Saka ndiro big challenge yavari kunyanya kushandisaka nevakadzi vechidiki but zvakadaro vanongoshingirira nekuitawo netumaprojekti zvakafana nekuchengeta huku nekuchengeta vamutsuro zvakasiyana siyana nekurima magadheni.
Totarisa panguva ino yeCOVID-19 mungati imi madzimai vekumaruwa muri kuwana dzidziso yakakwana here pamusoro pedambudziko rechirwere ichi?
Ya, at least tiri kuwana dzidziso yakakwana vanoona nezvehealth kuarea kwedu especially kumutasa central variko vanoita nezvehealth vanofamba vachidzidzisa every time kuti chirwere chekorona ichi mukasangana nacho munochihodha sei, chinodzirirwa sei, garai makapfeka mamask, vari kuita basa ravo wezveutano.
Pane zvamungada kuona zvichigadziriswa here semadzimai ekumaruva sezvo zuva ranhasi riri zuva rekurangarira mabasa anobatwa nemadzimai ekumaruva?
Ya, tinokwanisa tiri kungokumbira kuti zvinhu zvinova zvirikuda kugadziriswa ndezvekuti wakadzi especially wakadzi tinofanira kuti tiri kusimudzirwawo mumabasa etinonga tiri kuita iyo kana zvirima ari ma programs ekurima kana kuita zvema projects tatungo kumbira kuti tingosimudzirwawo pazvidiki zvacho zvetinonga tiinazvo izvozvo.
Totarisawo vana vechidiki tiona kuti vasikana vakange vaine zuva ravo reInternational Day of the Girl Child nemusi wesvondo, vasikana vechidiki ikoko kumaruva vari kuwanikwa vachiwanikwa kodzero dzavo dzichichengetedzeka here?
Ya, vasikana vechidiki vari kuonekwa vari kuchengetedza vari dziri kuchengetedzeka kodzero dzavo. And then tine vamwe maorganization akafanana ne World Plan International vanouya vachidzidzisa vana kuchengetedze kuti kodzero dzavo dzinochengetwa sei. And then mumavillages varimo futi vanoona nezvevana zvemachild abuse nenei vanonga vari kungovadzidzisa most of the time.
Pane zvimwe zvamungada kuona zvichiitwa here panyaya iyo yekuchengetedzekwa kwekodzero dzevana zvikana?
Ya, tinonga tiuda kuona especially kuvana vechikoro kuti nedzimwe nherera dzinonga dziri kana kuti muarea. Saka nherera idzodzodzo vana vasikana especially vana vechivasikana tinoona kuti nguva zhinji vana ivavavo kana at least akasvika grade 7 akutoenda kubasa, but kodzero yake ngekunge ari kuenda kuchikoro ichidzidzawo zvichifananawo nezvinodetwa mwana wemukomana. Saka especially dzinonga vana vechidiki vasikana vanonga vasina vabereki wese kana kuti vari kuchengetwa ndivana mbuya, vana mbuya vanogonanga vasina ruzivo rwakakwana rwekuti mwana wemusikana ikodzero yake kuti aende kuchikoro, vanonga vatomirira kuda kutochengetwa nemwana yekuti dai aenda kuchikoro aende kuchikubasa. Saka tinongokurudzira izvozvo kuti vana ivo vana vanhu wese vasikana kana paine maorganization angu azovabatsira kuti vana vakadaroso vaende kuchikoro varapa vari kudzidza kuti malevels edu awo afanane nevana vakomana.
Aiwa, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
We're hearing there from one of the women in the rural areas from Rusape. She was just talking about some of the issues that they are facing there in the rural areas. So she was saying she hopes that the government will do more to make sure that some of the issues being faced by young girls, especially access to education, she said that this, you know, is taken care of, because she says there are some organizations that have been working in the rural community where she's at in Rusape. She mentioned Plan International and other organizations that have actually come in to speak about the rights of the girl child, and also to speak about, you know, how women's how women can also be respected in the work that they're doing. Because she said there are a lot of women, young women, that are actually finding themselves, even during this COVID, going to till the land in order to make sure that they bring in money to look for their young kids. So those are some of the issues that she spoke about.
This is Kiwane of Women Development Association of Zimbabwe.
In the wake of COVID-19, that was our theme for this year. So as frontliners or as women are frontliners of responding to every pandemic, every situation, so we had to give them information. We had to give them tactics. We have to give them means and the ways of fighting this COVID-19. When we started, we made sure that we give them information about the disease, how it is spread, and its symptoms. We had to put placards and posters at places where they get water, at bus stops, call meetings, WhatsApp groups, and send information. And when we got to know that we need to wash our hands, we really went further and taught them how to make what we call scoop gear, bottles of water at every gate for every visitor to wash hands. And at every funeral, we used to encourage women to run with the scoop gears, place them everywhere for people to wash their hands. So we had what we called scoop gear hang-up campaign. We also went on, and even social distancing went together with scoop gear campaign. We went on and taught them how to sew masks using old clothes or new clothes, because, you know, buying masks was going to be a problem. So women used to sew. We had patterns for children, patterns for adults, patterns for men. So we also gave them those means to say it's not the new one that can work, but whatever can cover your face, your mouth, and your nose. So that is how we did. And I'm happy that every homestead where we have got members, we have these scoop gears, we have these boxes of water. Those that did not have means of buying, we said in groups, they bought AMA detergent and shared in groups of 10, so that every homestead could have. They also do a lot of work at Masimini and everywhere. So we made sure that some of the work that we do, we take them to where they work, as in their gardens. They have got craft clubs. So we went there to educate them so that we did not call them to gather in large numbers.
Well, that seems like a lot of projects, but how effective are those projects? Are the women adhering to wearing the masks which they sew? And does the scoop gear really work? Does everyone have it? Do they know how to use it effectively?
The scoop gear works really very much. As it is, schools are opening. Grade 7s have opened, form 4s have opened. What we have done, women, SDC, went to the schools and put these scoop gears in almost every classroom door so that children wash their hands. The masks, yes, every woman, they always have the mask in their mouth. But there's this element that people think the mask is only maybe for police, and when you approach a group, after greeting them, you lower your mask. So we are still encouraging women not to lower their mask wherever and whenever. They always wear their mask. Even if they go to towns and buses, we encourage them not to wear these masks for the police or for people to see, but for them to protect themselves and other people.
Yes, just in brief, can you explain to us how the scoop gear works?
The scoop gear, we have 5 liter gallons. We pour water, then at the side, we open a hole, fit for a barrel of a pen barrel. Then we put it there. Then we hang it over two pillars, sticks. We put a rod. Then we hang the scoop gear there. We also put a gear, like a heavy, it can be a stick, but something heavier than it. So that when you get to your homestead, you don't touch the scoop gear, but you only put your foot on the gear and it will spill some water. You wash your hands there. That is what we call scoop gear. The gear that is where we put our feet, like the gear in the car, is what gives it its name, the scoop gear.
Very interesting indeed. Kulabo ke abangezwa isingisi, ungabachazisela ngamafitshane ukuthi iziphi inhlelo seliziqhubile, njalo kuziphi izigaba zelizwe ezokuthi abesifazane ikakhulu emaphandleni bezenqabele ekuthelelelani igcikwane leli ele COVID-19.
Thina lo nyaka sivele sathi umnyaka uqalisa sahamba le timu ethi building rural women's resilience in the wake of the COVID-19 pandemic. So saqalisa ukuthi omama nxa sisemakhaya asibali maphepha asinamaredi. Sakuthatha ukuthi kumele omama sibanike information vele kuyini i-COVID. Saqalisa ukubheda nezikotho, thina sinazikotho endawo eziningi. Kule mithombo saya emithonjeni, saya ema-bus stop, salungisa amabhakani sibanika ukuthi information ukuthi kuyini vele i-COVID-19. Vele iqalisa njani, ithelelana njani, ibonakala njani ukuthi usulayo. Nxa usulayo sekumele wenzeni. Sabanika-ke information. Sasuka lapho sathi thina abantu sekufika ukuthi asigezeni izandla ukuze sizivikele ngalokhu. Sahle sagijima le-scoop gear. Sagijima sathi umuzi wonke awube le-scoop gear. Saba lama-members ethu sigrubhane ukuthi yena hamba imizi engu-10 yena hamba imizi engu-10. Sayibhoda imizi safundisa o-scoop gear. Fortunately bekulama-5 mita abantu behola i-care. Abangaholiwe sibanika ama-5 mita lawo ukuthi balengise emizini yabo. Abanye ku-scoop gear kumele sithele imithi okunjengaba sunlight liquid or domestos or jiki abanye bafake inyoda. So lokho kuthengwa abanye bebengela mali yabo. So sasigrubhana sithi thenga nini kumbe lithenga imbodlela ye-sunlight liquid lichathekelani. Nilokhu lisadingwa futhi okunye okwesibili, nilokhu lisadingwa enye yesibili, at least selila bakwenza omama. Sasuka lapho-ke sakunazelela sesizwa ukuthi valani imilomo lamakhala. Saqalisa ukuthi ukuyathenga kuzima. Sase siqalisa-ke ukuthi bomama asiwatheni amadende ethu. Sawatha okusaqinileyo amakawuso lawo esingasawagqokiyo. Saqalisa ukuthunga. Saba lephetheni yabantwana, ephetheni yabomama, ephetheni yabobaba ukuthi asithungenini. Wonke umuntu avala amakhala lani nomlomo. Sakwenza sibili. Nxa uthutsha kumbe siyasebenza besisebenza khathe sedamu, wonke umuntu egqokile imaski yakhe. Nanxa uthutsha sibili vele edolobheni na usubone sizo wonke umuntu eyilungisa uthi uyavala amakhala wena ovela khatshana umpathe emkhuhlane. Sibona ngani sisebenze kuhle kakhulu. Ezimfeni besihle sithi kungathiwa konakabani sihle sigijime. Omama bayemekashe ukuthi asisoda i-scoop gear zimbili zintathu ukwenzela ukuthi abantu bangaze babuthana sebesiyageza. Omunye lagezele, omunye lagezele, kungabi lamagrupu amakhulu ekugezeni nokuthi kumbe sivela khona ngale siyageza. Zona lezi zidimbe bezivele e-South Africa lingakazibambi ngisho ligeze, liqeda ukusibamba ngisho ligeze. Futhi besingakhuthazi bonabo body viewing. Sahle sathi asingakhangelini izidumbu ngoba simazi ukuthi umuntu usengayo. So ziningi inhlelo besizenza sibili njalo sibona ngani ziphumelele. Ungahamba sibili lakho esilamani members ethu khona nizeningi labo scoop gear.
Ye, kodwa basebenzisa ngemfanelo izigoop gear lezo njalo amamasi bagqoka ngemfanelo.
I-scoop gear siyasebenza ngoba nxa ungena emzini abantwana labantwana abancane sebehle bethi gogo alihlezanga usukuye kuyegeza izandla. Amamaski kusashele kancane ngoba siyawagqoka sibili sihamba sesifika ebantwini ubone singajayelana ubone umuntu usehlisile imaski yakhe. Sisakhuthazana ukuthi heyi noma nini imaski ayehli emakhaleni lemlonyeni ayibuye esilevini ayihlali khonapho ngaphandle nxa uwedwa nje.
Ye, ezikolo-ke lakho singenile yini imzamo le?
Zivuliwe kateso grade 7 labo somba vulile. Ama SDC vele sawa trainer lawo. Kodwa bahle bakhulumana labazali bayafaka oscoop gear. Ukuthi abantwana bathole ukugeza ngoba indawo ezinzeka zinamanzi. Kungakho omama babona ukuthi oscoop gear laba bahlala belamanzi. Ezikolo kuhlala kulamanzi. Bayasintana ukuthi abantwana bangasweli ukugeza. Kunzima ngoba umama udinga wakha amanzi ayedinga lawo esikolo. Kunobunzima obuthize. Kodwa omama bayazama sibili. Lama maski. Kodwa umvalo lwethu lusekuthini basese balutshana abantwana kathesi basakhuzela basafundisa laba ngabangani baqotho. Kade sekubuya abaninyane siza kuphatha yini. Ngoku sisakhulumisana ngakho ukuthi senze njani. Kodwa le makhasi esiwafundisiwe abantwana ngingadlali ibambana omnye kadlalele omnye adlalele ngokuthi ama-mask nxa sebedlala sihle sithi lingawatshintshani kuyabulala lokhu sebezama abantwana sebehle bakwenza ukuthi imaski yomunye yinto enyanyekayo asazi kumbe sebesesikolo singasekho abadala bazakwaneliswa.
Yebo-ke hhayi kuyezwakala yebo libe libambe khonapho.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Very interesting news there.
Yes.
From this is Kiwane of Women Development Association of Zimbabwe.
Yes, very unusual, shall we say, innovations that have come up in COVID. And, you know, I like the innovation that they are talking about, the scoop gear, I think they are calling it. In that area. Tofunza nerumirwa mai kuti panema zvamanga muri kuita here pazuva International Day of the Girl Child uye zve pazuva rino remadzimai ekumaruva epanyaya yeCOVID-19.
Zvekutanga mchando regerera neshona yangu.
Aiwa munongotaura muchidimbu toenda kune vamwe. Taura henyu muchidimbu.
Taita zvakawanda. Kaka madzimai kuti auye from magroup akatumizira each group yanga ichitumidzira mudzimai 1 achiuya nezvavanoita ikoko vakauya nemabhasikiti avo vakauya nemadheidi avo vakauya nezvemagarden vachitengeserana ipapo ende taikurudzira kuti magroups ngaatengere ese magroup ngaatengere kuitira kuti asaende nezvaakauya nazvo akasengazvo saka zvakafamba nekuti izvino vanga vasipo vaifonerana kumawhatsapp kuti pane chakati nechakati ndikuvigirei vanga vakauya nemari vamwe vachikwereta kuti aiwa mari chauya ngazviuye kunoku takatengesa kwakasara zvinhu zvishoma shoma izvino vaya vakavano hodha vachitengesa kumachina shops mafinari kunoku vakatengerwa nekuti zvinhu zvavo tinokurudzira kuti ngazvinge zvakachipa pane izvozvo zvemazvitoro.
Aiwa ndeichimbonzwa kubva kune vamwe madzimai vari kwarisape. Alo, tomboenda kwarisape panyaya yezvikwanisiro zvinoshandiswa nevasikana vechidiki panguva yavanenge vari kuteya. Mungatini zviri kuwanikwa here zvinhu zvakadai semapedzi nezvimwewo?
Ipapo pane big challenge. Zvinhu zvakadaro hazvisi kunyatsa kuwanikwa zvakakwana. Saka vana vedu vanogona kuva nedambudziko izvozvo kana kuchikoro chaiko tsangwa dzacho dzekuteera idzodzodzo. Unozotongoona kuti mwana apa hazvisi kumira zvakanaka. Saka nyaya dzakadai nezvemapedzi kumaruwa zvinhu zvaka zvinhu zvinotonetsa kuti tioneke especially kuwana wedu vanonga vakuteera.
Saka ini semadzimai vari ikoko kumaruwa, zvii zvamuri kukurudzira kune vamwewo vangadai vakateerera panyaya iyoyo yekuti pawaniswe zvikwanisiro zvekuti vana vasatadze kuenda kuzvikoro nyaya yekumaruwa?
Tinoda kutokurudzira sevabereki, semadzimai, kuti ngatirambe kana paine zvinonga zvikaobatsirwa tobatsirana, kana paine mwana watinonga tiri kuona kuti akada kuti tisarirei pazvinhu zvakapakutsvaka pamapedzi, toonekwa kuti tinokwanisa kuunganidza mapedzi here, kuti tinokwanisa kuona mapedzi akaita sei, toenda kobatsira vana vanonga vakafanana nevana ivo vanonga vari kushaya zvinhu zvakadaro kuti vakwanisa kuendawo kuchikoro nevamwe panguva dzekuteera kwavo.
Tombotarisa zvakare mamwe mabasa amuri kubata semadzimai. Tinoona panguva ino yeCovid vamwe vanga vari kuti zvakakosha kuti mumuri madzimai nevana baba vawanikwe vachienzanisa mikana pakati pevanakomana nevanasikana, nekuti vanasikana vari kuwanikwa vasingawana nguva yekuti vawanikwewo vachiverenga vachiita zvimwe zvinhu, nekuti vanenge vakatarisirwa kuti vaende kunorima vaite zvimwe zvinhu zvakadaro nyanya kumamisha. Zvakamira sei ikoko?
Ya, tinogara tichidzidziswa newe vanonga vakamirira izvozvo zvozvovana kumaruwa kwedu. Tinodzidziswa kuti mwana mukomana unogezwawo mapureti, kana mwana musikana ari kuverengawo mabasa anofanonga akaenzana, zvinhu zvakafanana. Hakuna basa rinoitwa rinozingire musikana, hakuna basa rinoitwa rinozingire mukomana. Zvinhu zvese zvinonga zvakaenderana. Kana mwana musikanawo aridawo nguva yekuverenga mapureti asinaogezwa, mwana mukomana une raiti kuti agezwa mapureti mukoro bamba.
Asi muri kuona vamwe vabereki vari munharaunda yamuri kwarisa peikoko vachitambira here dzidziso idzi?
Mafirst days kutambira dzidziso zvinhu zvazvakavarezvavanga vasina kuzvidhayira, but kubudikidzwa nekudzidziswa kwetinava tiri kuitwa neveChild Abuse nemamwe maorganization akasiyana siyana waakuita vachizvidhayira ende waakuzvikona.
Tombotarisa zvakare panyaya yekuenda kuzvikoro nezvimwewo. Tinoona kuti munguva yapfuura vana baba vaipa mukana nyanya kuvanakomana kuti vaende kuzvikoro, tichiona vamwe vana vasikana vachirodzwa vasati vabvazira. Kwakamira sei kwarisapo?
Izvezvizvi at least kubva vanhu vaakunyatsa kuziya kuti mwana wemusikana wakakosha sei. Kukosha kwakaita mwana wemusikana ndokukosha kwakaita mwana wemukomana. Saka zviri zvekuti kuenda kuchikoro, vaakuenda kuchikoro zvakaenzana. Machallenge dzetinogona kuzotosangana nayo ndekuti mwana unonga akakura asina vabereki, kana kuti vabereki vakashaya, kana kuti vakaseparata uchigara kana kuti neanother parent, kana uchigara nambuya, ndo vana vanogona kuzosangana nechallenge kuti kuchikoro angona kutadza kuzoenda nekushaya mari yeschool fees.
Pane vana here vakanyanyoomerwa panguva ino yeCovid-19 vari kutowanikwa vachitadzawo kuenda? Nekuti tinoona vamwe vari kuchema nyaya yedhata. Pane vamwe vana kutaura navo Mukoma vari kugweru vachiti nyaya yedhata iri kukanganisa kuti vaite zvidzidzo padandemutande. Zvakamira sei kurusapeko?
Ya, izvezvizvi zvinhu zvakatoma kuti vana ende kuchikoro vanga vari kudzidza paonline, especially kuri kwedu kwamutasa central hazvisi kutogoneka. Network yese inogona kunga iri kutonetsa, inotonetsa zvototi kuchine nzvimbo dziya dzekutoti munotokwira pamusoro pezvikomo kuti mukwanisa kufonana nevamwe vana. And then padhata rinodhura kuti vana vaonekwa vari kudzidza paonline. Mafoni acho chaiwo chaiwo sofoni yekuti vaunga uri paonline nedhata wadzidze paonline havatorina, hakutomborina. Saka ndiro dambudziko ratiri kusangana naro. At least tinotenda zvinezvi kuti magrade 7 vari kuda kunyora wacho vakadzoka kuchikoro, vakuenda kuchikoro, but vamwe the rest kubva kugrade 3 zvichidzika havana chavanokwanisa kuti vaone kusvikira vazodzoka zvekuchikoro.
Saka mungati kune hurumende panyaya iyoyi yenyaya yatakanyanyotarisana padhata nezvimwe zvakadai zvekuti vana vawane zvikwanisiro nyanya kumaruva ikoko semadzimai?
Ya, ndingangoti hangu especially pasituation yakadai taivokumbira kuti kana zvichibvira mapurize emadhata anga achidzika kuti vana vese vagone kudzidza paonline kana zvichikwanisika, nekungokurudzirawo government kuti iisowo kana kuti mawifi muzvikoro zvakakomberedza zviri mumaruwa kuti vana vaone kuva vachibhenefitawo ipo pa.
Haminoti mungangoti dei nechirungu here mbijana? Aiwa, kana zvisingakwanisike it's okay, regai tiendere mberi, ndichazotranslata hangu. Ndichiti ini, saka munoona remangwana rakamira sei tichitarisa mukadzi wekumaruwa senu?
Halo.
Halo, ndoti munoona remangwana rakamira sei tichitarisa mudzimai wekumaruwa?
Ya, ndinoona remangwana rewakadzo kumaruwa kana zvinhu kana since vari vanhu vanoda kuzvishandira wakadzo yemaruwa kushanda vanoshanda mumaminda mavo magardeni maprojects avo ehuku wakaramba uri kuona masapoti neinei zvinhu zvavo zvinoita zvakanaka ndinoto remangwana rewakadzi wekumaruwa rinotogona kukwira pamusoro kupfuura mukadzi wekumushi wekutaundi.
Aiwa, tinotenda sisi Christina Adziwema vari kutaura nesu vari kwaMutasa.
Makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pashortwave.
We're hearing there from a lady in the rural areas. She's saying that one of the issues that they are facing is also the issue of young girls not being able to access sanitary ware for them to be able to go to school when they are on their period because, you know, it's just not accessible. They do not have the money. And she's also talking about the issue of data. She says because, you know, data costs have been really expensive, some of the young girls in the rural areas, including the boys, are finding it difficult to do online classes during this COVID-19. So she was appealing to government to make sure that if they can, they have like places where data is provided free for young girls especially and for those in the rural areas. Then she said as women, you know, in the rural areas, she feels that they have an opportunity to actually do better than those in towns because they, you know, they can carry on with the farming and with tilling the land and also, whatever other projects that they can come up with during this COVID-19. That's what she was just explaining there.
Amantombazana ke lapha kuthi aswela impahla zokusebenzisa ngabesesikhathini, ama-sanitary pads, njalo abanye abenelisi ukungena kubo WhatsApp okwenzeka ukuthi bayifunda ngemtshina yamakhompyutha. Ngakho bacela kuhulumende ukuthi angenele kulolu daba ukwenzela ukuthi abantwana benelise ukufunda. Yebo ke sesibuyela kuwe Nkosikazi Ngiwane. Njenge-Women's Development Association of Zimbabwe, like lahlangana nalo yini uhlobo olufanayo njengalolo olukhulunywa ngumama weRusape ukuthi amantombazana aswela impahla zokugcina, ama-sanitary pads, lakho konke nje lokho kwabodatha labo-online classes. Yebo ke ifoni isazama ukuthi iconnecte selingizwa kathesi.
Usupho lwamankazana sithandeke.
Yehe, ndiqhubeke.
Yilesi sengiyebo.
Yeye, selisemoyeni ndingakhuluma.
Kuzwa amankazana lufanane ufani abelele njengezakhaya silabo abantwabethu abanye abangekho elizweni besibakhuthaza ukuthi kumbulana abandawenu ngapha balezinto ezibakhathaza ezinyeamasani i-sanitary way so besibabile covid abakubo-South Africa Botswana abantwana besibaniselane kodwa sekuyi-COVID kwaba nzima so babesithumezela imali sathenga ke besisiyathenga bekudula kodwa ke abantwana kabahlalanga bengaphathanga lutho esikuncedisiweyo futhi hand in hand ayi siyibonile ibhoda inika abantwana kodwa lathi sithi thina bomankazana amaringzebhulilawa wathanini so besiwathengela ama-jik wathanini kube klini abazali bancedisa bawate kube klini ku-ayini baphinde bakusebenzise ngoba lakho singaphuma sikhala silele thina singenzi lutho hhayi akusoze kusiphathi bafunde labo ukuyithungela mwe akushanzekanga kakhulu sibe sesithi ijiki le-ayini kuyancedisa ukuthi into ihlanzeke ukwenza ukuthi siphumuze laba abangekho ekhaya egadewenu bangabe bethenga kokuphela.
Yes, yeah, that's very interesting. If you can put it in English on how you have been helping the girls in the rural areas with sanitary wear.
And transformation. They have to fight situations. They'll sleep and say, ah, the situation is over us. So what we did, we have our girls who are not in the country, some of their sisters who are in South Africa, who are in Europe, who are in Botswana. So we make requests that they remember their young one. So they were sending to some in South Africa and putting, we also encourage them to sew their own. You know, we look for cloth material that is absorbent to use and so they are reusable. Of course, some were saying it's not hygienic, but we emphasize that zinc and iron would make it hygienic. So they use those and to relieve those who are not here.
Okay, that's very interesting. You also said you have said school initiative.
During this COVID-19 lockdown.
Yes.
So what we used to do, they would send us money and buy the sanitary wear. When we get to the issue of data, in the rural areas, radios are rare. So we did not to listen to the radio lessons, but rather we used to share on WhatsApp those who had data. We would share so in those study groups that is where we used to assist what we used to do with teachers. Those who went up to Form 4, those are the ones that we volunteered. Of course,
you have a bit of network problem there, so you keep coming in and out, but
yeah.
You're saying, yes, so we'll come back to you later.
Okay.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz kushort wave.
Aiwa apo tsangatiri kunzwa kubva kuna mantu vane vari kutaura pamusoro pemaprograma vari kuita vachitaura ivo kuti vari kubatsirawo kumadzima ekumaruva mukuedza vari kuti vari kubatana nevamwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kudze kwenyika vanowanikwa ivo vachitumira mari yekuti pawanikwe pachitengwa machira kana zvinenge zvasara madzimai vachizodzidziswa kuti vanosona sei zvikwanisiro zvekushandisa panguva iyo vana vechisikana pavanenge vachitevera. Tanga tiri zvakare tichiedza kuti tibatse amai vekuintemba Girls Trust But Network sekutaura kwatiri kuita iri kutinetsei vanga vari kutaurawo nepamusoro pezvirongwa zvavari kuita ikoko kunzvimbo yekwamutasa vachitaura ivo kuti vari kubatsirana mukuedza kudzidzisa kukosha kwakaita kuti mwanasikana awanikwe iye achiwanikwa achienda kuchikoro vachipawo zvikwanisiro zvakadai semasanitary towels nezvimwewo. Saka ndozvimwe zvatanga tiri kuda kuti tiedze kuti tikurukure pamusoro pezvazvo. Asi tinonzwa zvakare kuti pane madzimai vari kunzvimbo imwe iri kudhuze negame park kwawanikwa iko kuchirura nyaya dzatingati shumba. Saka imwe nyaya yatanga tichida kuti tiuye nayo ipo pano tichikurukura asi nenyaya yenetwork zvakare tabatawa tsadza kuti tiwane pana mama maiswa vari munzvimbo iri kukaroi vari kuti iko kune shumba dzarura kunational park iri kuwanikwa idzo dziri kuwanikwa idzo dzichidya mombe uyezve mombe dzevanhu hanzi dzapera uyezve vanhu vari kuwanikwa vachityira upenyu hwavo kunzvimbo iyoyi saka tanga tiripedza kuti tibate vanonzi mama maiswa kuti vataurewo pazuva irori rezviri kutsangana nemadzimai vari kumaruwa tichinzwa kuti kunzvimbo iyi yekukaroi kwakamira sei panyaya yezviri kutaurwa kuti kune shumba dzarura panational park iri padhuze nepanzvimbo iyoyi yemukaroi panguva iyo pasi rose riri kuwanikwa iro richirangarira zuva remadzimai vekumaruva saka sekutaura kwataita nenyaya yekuti manetwork ari kuti netsei nhasi hatinokwanisa kunge tichizotamboedza kuvafonera vanga vari kudayira asi tisinganzwisisani asi nyaya huru iri kunyanyotaurwa nemadzimai vari kumaruva inyaya iyo yezvikwanisiro zvekuti vanasikana vakwanise kunge vachienda kuzvikoro vachiwaniswa ivo zvinhu zvakadai semasanitary towels ekushandisa panguva yavo ndiwo nyaya huru yatiri kuona iri kutaurwa nemadzimai vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachiti ehe vanhu vangadai zvavo vachitaura pamusoro pekukosha kwekodzero dzemwanasikana asi mwanasikana wechisikana vazhinji vari kuwanikwa ivo vachitarisana nedambudziko irori rekuti kana vari kunguva yavo havasi kukwanisa kunge vachiwana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushandisa uyezve nyaya yedhata rekuti vaite iye yatingati online schooling panguva ino yecovid-19 ndoimwe nyaya yanga iri kusimudzwa pazuva ranhasi asi tikuenderera mberi tichingotarisa tanga tiri kunzwa pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa zvanga zviri kutaurwa na91 zvavari kuita kuedza kubatsira madzimai nevamwewo vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachiti vakabatanidza madzimai aya vakauya kuzotengeswa kuzotengesa zvinhu zvavanogadzira nezvimwewo panguva ino yecovid-19 star
Mrs. Ntlowane was for Women Development Association of Zimbabwe
that government program I'm not sure very few if anybody is coming into the country very much reduced and even those that are the border jumpers very much reduced we no longer see them
Yes, thank you. There, Mrs. Ntlowane was of Women Development Association of Zimbabwe. She was explaining about the discouraging the local community, especially women, from viewing bodies that trickle in from South Africa so as to ensure that they curb the spread of COVID-19 in case the deaths are COVID-related, since this is usually confidential information. I'm saying so because maybe some didn't hear my question if I was on mute. And just in brief, Mrs. Ntlowane, we spoke to you here in Studio 7 during the time when there was a project which you were doing with women concerning goat rearing. Is it the program still, is it still ongoing during this COVID-19? Are the women able to pass one goat to the other? Like what was the case?
The projects are still ongoing. Unfortunately, last year we had a dry spell. People lost a lot of animals, goats, cattle, and everything. Similarly, our projects really suffered that loss. Very few goats are now left within the groups, but the spirit is still the same. When we settle, we say we understand there is a good. There will be good rains. We hopefully our projects are going to boom. So we still want to do the passion project. And because we are not meeting much, each group being isolated to itself, so there is not much interaction. But we hope by January.
Chasisela njalo ke ngesintu ukuthi uhlelo loluyana loku qhubelana imbuzi
ngomunye
ye liyokhe lusebenza yini
uhlelo loluyana loku lusebenza sibili omama loku belazo imbuzi kodwa last year izulu lingananga kule drought omama ngakhulu kakhulu wasaliziya hayi sezingangiziya ngekile kodwa isipili umoya ulokhu uqhubelana ulokhu khona and abantu amagrubhu ngayinye ngayinye inhlupho ngezimela iyodwa kungela
yebo ke ye lokhu buya ukhuluma njalo kusiwa ngabona yiyo leyo networks kodwa ikusasa yabomama abasemaphandleni ibona njani
ikusasa yabomama emaphandleni mina ngithi ngabe umhlaba wonke nohulumende bananzelele bancedise hambekile omama umsebenzi uyabandela inkulu amanzi abanye abasela zifuna uyazi uhulumende ngabe uyabancedisa athe ngenye kulokuthi bayegamula ngezandla eyinokwe netrenti eyodwa ebhodi kulimele omama uyabona njengokuthi one ama-trenti ahamba ayelima khona ngani omama ngxe bahlakule kodwa uhulumende asiphungulele nje umsebenzi la manzi bawasondezelwe eduze ukwenzela ukuthi angathi amanzi angathi inkuni angathi ukulima konke konke kumkhangele kugcina engasanelisi uhulumende namanye nje amagrubhu ancedise
ye ungakhuluma-ke just briefly futhi in English what do you think is the future for the rural woman in Zimbabwe?
My encouragement, if only government could recognize that women are so to me, if the rural women, I'm talking about the peasant women, by maybe bringing sectors that would be rotating, that's tilling the land for them, and instead of them fetching water far, fetching firewood, going back to the field, you know, it becomes immense for the women. And if you notice, most women, most young women, are not in the camp. So most of the women that are in the rural areas are the elders, and they are no longer as strong as it is. So government should chip in and assist them. These agents of change,
yes,
and these great contributors to the economy.
Yes, so we are coming to the end of our show, and would like to say thank you very much to Julia Tinkiwane of Women Development Association of Zimbabwe. Marvelous.
I would also like to say thank you to the women out in Rusape who actually came in and told us what is happening in that area. And also, there is an issue in Karoi. I was trying to get hold of one of the women there, Mamama Iswa, where they are complaining, the women are complaining that there is a lion which is roaming in the vicinity where they live because they are near a game park. So they are appealing to the government to make sure that, you know, the place is safe, especially for women and young girls, because they say they've lost a lot of cattle due to this lion. So taking from what Ms. Nkiwane was saying, apo vanga vari kuti ivo hurumende inofanira kuti iwanike ichipowo zvinhu zvakadai sematirakita kuti vabatsire madzimai vari kumaruva kuti vachere mvura uyezve vachiwanikwa ivo vachivabatsira kurima muminda yavo. So thank you very much to everybody that was following us, and I would like to notify you that this is a pre-recorded program, so some of the figures we may have given you here, by the time you hear this program, may have changed. I'm Marvelous Mthanganya, who are in Washington.
And I'm Sandegele Mthanga saying, till we meet again, thank you very much.